This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri. Sangana kwa tiri kuita pa Studio 7. Manera anasi uri musi weSvondo, chikumi 19, 2016. Munoti bata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndiPraxedes Jeremiah, ndiri muWashington. Ndichiti, ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Komiti yedare reparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu yange ichiita misangano yakanangana nekunzwa pfungwa dzevanhu pamutemo weLocal Government Laws Amendment Bill svondo rapfuura. Sangano rembatanidzwa wemadzimai vanopinda svondo dzakasiyana-siyana vanogara muAmerica vange vakaungana kuDelaware vachipinda musangano wekuzviswededza pedyo nemusiki weWomen of Dominion International. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri kuWashington DC. Tichikuudzai zviri kuitika munyika. Komiti yedare reparamende inoona nezvekutonga kwematunhu yange ichiita misangano yakanangana nekunzwa pfungwa dzevanhu pamutemo weLocal Government Laws Amendment Bill svondo rapfuura rese. Asi rimwe sangano rakazvimirira roga, Center for Community Development Zimbabwe rinoti harisi kufara nenyaya yekuti mutemo uyu uri kungovandudzwa muzvidimbu zvidimbu. Misangano iyi yange ichiitwa kwaMutare, Masvingo, Bulawayo, Gweru, Central neHarare. Mimwe ichaitwa kuKaroi, Mvurwi, Mutoko neMurewa uye kuMacheke. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu West Studio 7 abata va George Makoni, the Center for Community Development Zimbabwe, kuti tinzwe maonero avo.
Sangano redu rinopinda nenyaya yekuti rinoshanda kuona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine chazviri kuitawo here maererano nematongerwo anenge achiitwa nyika nenyaya dzebudiriro munyika pachinzvimbo chekuti zvinhu zvinge zvichingoitwa nevatungamiriri. Isu tiripo kuti tione kuti izwi rechizvarwa chemwana weZimbabwe riripowo here pane zvinenge zvichiitika.
Takatarisa bhiri iri, makakwanisawo here kumbotaura nevanhu vasati vaenda kunonzwa zviri kutaurwa nekomiti yeparamende?
Hongu, takakwanisa kuita izvozvo. Takabatana nechitungidza Residence Trust pamwe chete necombined Harare Residence Association. Takatenderera munyika yese tichiudza vanhu kuti bill iri hatisi kurida rakaipira zvakati zvakati tivatsanangurira pane zvarakaipa.
Chii chaizvo chamusiri kufara nacho?
Chatisiri kufara nacho ndechekuti isusu tiri kuda kuti mutemo wese ukochanidzwe uitwe hoche koche nebumbiro remutemo. Asi zvatiri kuona ndezvekuti parikungotorwa zvidimbu semuenzaniso section 114 yeUrban Councils Act pamwe chete nesection 157 yeRural District Councils Act ndizvo zvega zvangobatwa. Yeti tine nyaya dzakawandisa zvikuru dzinofanira kuti dzigadziriswe, dzakafanana nenyaya dzedevolution, dzakafanana nenyaya yekuti zvinyorwe kuti mari dzinofambiswa sei dzekanzuru. Pane zvimwe zvisina kunyatsobuda zvakanaka. Asi pongomhanyirwa nyaya dzemasimba aminista, izvozvo zvinhu zvinotitaridza kuti pane zvimwe zviri kurongeka paseri. Saka ndonyaya takanyatsotsimbirirana nayo ipapo tichiti aiwa, kana zvinhu zvichiitwa ngazviitwe zvese, kwete kuti toita kanzatu kanzatu kuti apo aiwa hapana kwatinenge tichienda.
Va George Makoni vanoshanda ne Center for Community Development Zimbabwe. Apo vange vachitaura parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Sangano rembatanidzwa wemadzimai vanopinda svondo dzakasiyana siyana vanogara muAmerica vange vakaungana kuDelaware vachipinda musangano wekuzviswededza pedyo nemusiki weWomen of Dominion International. Studio 7 yakwanisa kutaura na Reverend Majori Chikore vanova mutevedzeri wemutungamiriri wesangano iri vachitsanangudza nezvavari kuita sesangano.
Women of Dominion musangano unosanganisa madzimai internationally, ndichireva kuti vanobva munyika dzakasiyana siyana vachisangana kuzokurudzirana. Munhu wemukadzi munoziva kuti anosangana nezvinhu zvakawanda. Saka musangano uyu unokurudzira madzimai kuti varerukirwe vachidzidziswa mararamiro anoita kuti uri mudzimai, like uri a busy woman, une vana, unoita sei, uine basa, usina basa. Saka musangano uyu basa rawo nderekunakisa mudzimai and empower, wopihwa maskills ekuti worarama sei in the diaspora nekunzvimbo dzavanenge vabva.
Kubva matanga muri kuona sangano iri richikura here?
Kutaura chokwadi, sangano iri riri kukura zvinotyisa. Tanga takatanga hedu Wednesday, manumbers ekutanga kwemusangano anokurakidza kuti tiri kuenda kupi, which means kuti sangano redu riri kukura nguva nenguva yatiri kusangana. Zvoratidza kuti vanhu vari kubatsirwa. Kana abatsirwa anotaurirawo vamwe, ndo inonzi evangelism. Tiri kuwitinesa Mwari, toenda unotaurira vamwe, vamwe wouyawo. Saka zviri kuita zvakanaka.
Ngatitarisei dingindira regore rino.
Dingindira regore rino nderezvikomborero, showers of blessings. Ndinoona sekuti takasvika ipapo nekuti taona zviri kuita Mwari. Mukavanamata, mukavatsvaga, vanodurura zvikomborero. Gore rino tine vana vakauyawo kuzojoina madzimai kumusangano.
Gore rinouya iripi, maakutoziva here?
Ehe, takaronga for 10 coming years. Gore rinouya tiri kuenda kuTennessee, Nashville, Tennessee. Saka zvatove mugwara rekugadzirirwa.
Zvikomborero, zvikomborero zvizhinji, zvikomborero tinazvo, zvikomborero zvaMwari.
Avo vange vari mutevedzeri wemutungamiri wesangano reWomen of Dominion International, Dr. Majori Chikore, vachitsanangudza zvavari kuita sesangano. Vanhu vazhinji vemuZimbabwe vave kugara muSouth Africa vari kuchema-chema nerokuti mararamiro avo ave kutangawo kuvaremera. Nemhaka yekudonha kwemasimba emari yekuSouth Africa yerandi kana ichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Mutori wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye ataura namukoma Elisha Nyamayaro vanova mutyairi anotyaira motokari dzinotakura zvinhu pakati penyika dziri kuchamhembe kweAfrica, achitsanangudzawo zvavari kusangana nazvo muupenyu.
Inini ndiri truck driver, ndobasa rangu, ndodhiraivha magonyeti. Tiri kutishungurudza ndechekuti munongoziva kana uchiraramira munyika dzisiri dzekwenyu, upenyu it's not easy sezvakafana nekuti tiri kumusha kwedu. Nekuti makatarisa kuti kunyika dzino dzatiri tinosangana nezvinorema nenhaya kuti tinenge tiri maforeiners. Saka tanga tichikumbirawo kuti government izamone painokwanisa kuti iticreaterewo something ziri productive than kugara vachinetsana kuti ndiani anozotonga, ndiani achazodai, ndiani achazodai, which is 100% wrong. Instead of building the future of the upcoming generation, was like now munyika medu hamuna chirimo at all. Chingoripa ndechekuti isusu tiri kungotambura chete.
Zviri kuendeka here kwamuri ikoko? Muri kudraivha muchienda kupi nekupi?
Ndinodraivha ndichienda kuZambia, DRC, Botswana, nemalawi sometimes Mozambique but ndizvo zvo hazvichafanana nekudhara bozi like mazivano vanenge vakudaidzira kuti vakatopinda basa ndovakapinda basa kudhara vane mazilobon license kumacompanies anobhadhara mostly some of the companies vakudaidzira kuti yes the South African ID driver's license remuno South Africa which means those documents kuti umawane it's not easy kuti unzwane South African ID even driver's license yacho muno South Africa vachinja vakwanisa kuitora
asi imise zvizvarwa zvezimbabwe zviri imomo muSouth Africa zvii zvamungade kuona zvinyanyo sanduka tinoona vari kumusha vari kuyuwirawo vachiti hakuna mari hakuna mabasa zvii zvingaitwe
ya changa tichikumbirisa ndechekuti government ngaimire especially on that thing of their self what they are saying in indigenization because that indigenization is killing the country because there is no one anoya kuzinvesta munyika murutara zvakunzi indigenization they need almost against about 41% isn't it saka pa 41% hakuna kana munhu one achaya kuzinvesta because anozova kuti kuya unokandira mari yake mugungwa asina picha anowana kuti someone is just sitting in the office ari kuda 41% ini ndiri kushanda ndonzi nditore about 59% which is 100% wrong
apa pamariza munotambira dziri kukwana here kuchengeta muri
mariza tinotambira accordingly to here in South Africa and is here nani unokwanisa kuchengeta muri nokubadira marent but kutuzo vane extended family like inini I'm the breadwinner for two families kwandakarora nekumba kwedu so at the end of the month it would be zvinenge zvakurema zviri heavy kwandiri because ndinda kupedzira ndakustrava kuti mwana wangu chendomushotesa zvimwe zvaanoda because handingati mwana wangu angorarama ego ko vari kumusha vanorarama sei I have to send money here ndakavatumira mari yacho they take too long kuti vaitore mari yacho futi even in the bank
muri yakakura sei sekutaura kwamaita
inini parizvino zvino ndine mukadzi nemwana mumwe chete kumbawo kune vanenyina vachiri kuenda kuchikoro 3 vandiri kubhadharira kwandakaroorawo kune 2 vari kuenda kuchikoro ndini futi ndiri kuvabhadharira zvakare because vese vabereki vari kumba hakuna mabasa parizvino zvavakagara saka ndini ndiri kuvachengeta ini nemudzimai ndichiti kuenda kubasa
avo vange vari mukoma Elisha Nyamayaro chizvarwa chezimbabwe chave kugara kusouth africa vachitaura parunhare nestudio 7 Iko zvino tochikuendesai kuna Blessing Zulu uko anotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Promise Mukwananzi vanova mutauriri wemubatanidzwa wevechidiki uchangoumbwa uri kuonekwa newakawanda uchiratidzira muguta reHarare omu. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Promise.
Tinotenda mumasura kuvabereki.
Aiwa, tinofunga vabereki nevateereri vari nani zvavo. Mukoma Promise, mungatiudza kuti nyaya yekuumba mubatanidzwa uyu wekuti tajamuka yakabva kupi?
Pfungwa yekuumba mubatanidzwa wakanzi tajamuka wakabva kumayuthi emuno muzimbabwe mushure mekunge vaongorora vatarisa matambudziko avakatarisana nawo sevechidiki anosanganisira kushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwemikana yekuti vazviriritire ivo nemhuri dzavo, kushayikwa kwemari yekuti vaende kuzvikoro. Vakagara pasi vakati mushandira pamwe ndogadonzo rinogona kutibetsera kuti tinzvike nevakuru venyika ende kutaura kudai ndofunga muri kuona kuti zveshuwa kubatana kwataita kwaita mutsimbo.
Saka vechidiki vanobva kumasangano api kana kuti kumapato api?
Vechidiki vanobva kumasangano akasiyana-siyana. Tine mapolitical parties, mayouth assemblies, emapolitical parties anokwana 40 ari mutajamuka. Toita ma-non-governmental organizations, mayouth pressure groups, mainformal sector groups, mavenda nemayouth movements arimo anokwana kusvika 40 ari pazasi pekampeign yatiri kuita inonzi tajamuka.
Chinangwa chenyu ndechei chaizvo?
Chinangwa chedu ndechekudzosa sanity munyika. Toona sekuti munyika maita hanganwa, vari muhurumende vakapiwa utongi vaita hanganwa kuti vakapiwa nani zvavari kuita. Saka tiri kuzama kutiva iye uchidzo kuti aiwa makatumwa nevanhu kwamuri ikoko, kana makunditana mombosvibira pasaidi togadzirisa nyika zvinhu zvonyatsofamba zvakanaka, nyika yodzokera mugwara mayanga iri.
Asi katiri kuona dzimwe nhengo dzesangano renyu dzichirohwa, vamwe vachisungwa, munoti kudii nezviri kuitika izvi?
Ndo zvatava takatarisira, tirikudhila nevanhu vasiya mitemo yenyika vakuita zvavanoda zvemisoro yavo. Saka tanga takatozvitarisira kuti vachatuma mapurisa kuti arove vanhu, avhundukire vanhu. Takatozvigadzirira izvozvo, tiri kuramba tichiendera mberi. Muchaona kampeni yedu ichingokura vachasvika pakutadza kurova vanhu nemanhambas atinenge tichisimudza nekushingirira kwatichaita nekuita zvinhu zvatinenge tichiita zviri pamutemo wepasi pebumbiro remutemo weZimbabwe rinotipa kodzero.
Saka iko zvino muri kuita zvirongwa zvipi?
Musi wechina takalauncha tajamuka zviri pamutemo kuti izikanwe kuvanhu mumastreets emuHarare. Hatina kutsvaga police clearance ndava tinofungidza kuti ikodzero yedu kuita izvozvo pasi pebumbiro idzva remutemo. Tichirangarira magamba edu akatisiyana abheta chokururama naRebecca Mafugeni vakatondirandira nevamwe, uyezve tichisimudzisa ndima yavakasiya tichiratidza kuti pavakasira tichaenda mberi kusvika tazadzisa zvavaichemera.
Ko, muri kutambirwa sei nevabereki? Tiri kuona muchiratidzira panenge vabereki vakamira mumitsetse mumabhanga umu.
Tiri kutambirwa zvikuru, maperenzi ari kunyevenyuka nekutiona tiripo pamabhanga tichitaura navo, tichivaonesa matambudziko akatarisana nenyika, tichivaratidza zvekare nekuvaonesa kuti vari kukodzera matambudziko ava ndivanani, vari kuita zveuori munyika vachitora mari vachibuda nayo, nevamwe vakurukota vehurumende yeZanu PF vari kuita zvinhu zvechimbimbindoga zvinoita kuti ivo voga vange vaine mari vanhu vasina mari.
Asika hurumende iri kuti matambudziko akatarisana nenyika ari kukonzerwa nezvirango.
Maproblems ari muZimbabwe akonzerwa nehurumende yeZanu PF neuori huri munyika kukonzera kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka nekusateedzera mutemo nekusagarisana zvakanaka nedzimwe nyika. Ndozvo zviri kukonzera kuti nyika isafambe zvakanaka izvi.
Vari kutiwo vari kuratidzira vari kutumwa nevekunze.
Vekunze rekupi? Ava vari kuratidzira mayouth emuno muZimbabwe azvironga pachezvavo kuti agadzirise nyika yavo, vazvipira kuti aiwa nyika inoyi inyika yedu, nyika yemadzikateguru edu, hatingasiyi vanhu vachiita hubimbindoga kusvika vauraya nyika payasvika pairi panapa. Saka mayouth emuno muZimbabwe ari kuita zvinhu zvemuno muZimbabwe vachiitira vanhu vemuno muZimbabwe. Vanhu ngavasanyeperwa nemaredhiyo nematv anotaura zvezanu. This is a local product.
Saka zvimwe zvichemo zvenyu zvamuinazvo zvamurikuda kuti zvigadziriswe ndezvipi apa?
Madimanzi atinawo chekutanga ndechekuti dai vamugabe vambosvibiruka vabetsera kuti nyika iinde mberi. Tichitarisawo zvakare dzimwe nyaya dzakaita semabond notes ari kunzi auya, vanhu vajamuka vasikuda zvemabond notes. Saka hurumende dai yasiyana nazvo, vanhu vari muusungwa vakasungwa zviri pamutemo vari paAfrica Unity Square ngavaburitswe majeri. 15 billion, 10 million youth fund, mari dzese dzakanyangarika idzodzo ngadzitsvake dziwanike kuti dzakaindepi. Brutality yemapurisa kumacitizens, angava munhu anenge aita mhosva andati mapurisa eZimbabwe ari kunyanya shungurudza vanhu achirova vanhu. It's not right. We need that to stop.
Tinokutendai zvikuru mukoma Promise nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutendai zvikuru, muramba muchitiyeukawo muchitaurawo nevateereri pamura.
Aiwa, tinotenda. Manga makateerera kuna vaPromise Mukwananzi, vanova mutauriri wesangano retajamuka, iro rinounza pamwe chete vechidiki kubva kumapato ezvematongerwo enyika uye kumasangano akazvimirira oga. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah.
Choshokupirai kambo kanotapira kambo kekurumbidza musiki kanonzi anogona zvese, anobva kuna muimbi wedu Nyasha Chinono.
Naimi, 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 imi, 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 indava manga musinga ndiudzewo kuti kuna Mwari vanozwawo. Naimi, 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 imi, 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 indava manga musinga ndiudzewo kuna Mwari vanozwa. Maporofita enema akandinyepera, oh, oh, oh. Indava manga musinga ndiudzewo kuti kuna Mwari vanozwa. Mari yakapera pfumba ndakuperamo, oh, oh, oh. Indava manga musinga ndiudzewo.
Sezvo nguva yedu yapera kudai, tegai titarise misoro yenhau zvakare. Komiti yedare reparamende inoona nezvekutonga kwematunhu yange iri kuenderera mberi ichiita misangano yakatsaukana mumadhorobha akatsaukana yakanangana nekunzwa pfungwa dzevanhu pamutemo weLocal Government Laws Amendment Bill. Sangano remubatanidzwa wemadzimai vanopinda svondo dzakatsaukana vanogara muAmerica vange vakaungana kuDelaware imo muno muAmerica vachipinda musangano wokuzviswededza pedyo nemusiki weWomen of Dominion International. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuoneka ino mufaro ndini wenyu Praxidis Jeremiah, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.